Manera kana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manhero akanaka vateereri tinosangana zvekare manheru anhasi uri musi wemuvhuro chivabvu 23/2022 makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndine Evans Zininga ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Mukutungamirira hurumende vamunangagwa pavakabva kuno makore maviri akapfuura. Ndakawana makambani mazhinji akauya muZimbabwe, makambani anogadzira kana tikati magetsi iya inonzi Pomona Project iri kuenderera mberi izvozvi.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vosvika kuSwitzerland musangano weWorld Economic Forum.
Tirikuenda kunozvinyadzisa kuti kuzvipikisa kuti ikonomi vaichadza nyaya dzekudzoro dzevanhu dzemahuman rights vachadza.
Dzimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti hadzioni Zimbabwe ichibuda nechouviri kumusangano uyu.
Iya inyaya yatikwadza takwadziwa zvikuru sano nanhasi tahwira zuva racho takangovhiringika kuti zvafamba sei.
Chief Mabikwa vekulu pane vanoshaya munjodzi yemumugwagwa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vasvika muguta reDavos kuSwitzerland mangwanani anhasi kumusangano weWorld Economic Forum. VaMnangagwa vaenda negurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube, gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika vaFrederick Shava uye gurukota rezvemaindustry Dr. Sekai Nzenza. Vamwe vakuru vemakambani akazvimirira nevashandi vehurumende vemapazi akasiyana-siyana vaindawo kumusangano uyu. VaShava vakaudza Studio 7 kuti kumucheto wemusangano uyu vaMnangagwa nemakurukota avo vachaedza kuita misangano yekuedza kugadzirisa kudyidzana nedzimwe nyika uye kukwezva vemabhizimisi vekunze. Vatsigiri veZANU-PF vaindawo kumusangano uyu vari kuratidzira vachitsigira vaMnangagwa nekukurudzira kuti zvirango zvavakatemerwa vachipomerwa mhosva yekutonga nedemo zvibviswe. Mukuzeya nyaya iyi tabata sachigaro weZANU-PF mudunhu reUK vaMasimba Mavaza avo vari kuDavos.
Ndokwatiri kuno kuDavos kutanga ndokuda kungokudzai varipo kune makurukota ehurumende pane mutungamiri wehurumende kufunga mavaona then kune makurukota ehurumende mai Sekai Nzenza veIndustry and Commerce, kune gurukota rezvekunze kwenyika vaFrederick Shava, kune gurukota rezvemari neupfumi hwenyika vaMuturi Ncube nevamwe vanyori vehurumende varipo nevakuru vakuru vemuhurumende vakasiyana-siyana. Musangano wekutanga yatingati the opening seminar uchatanga nhasi manheru nenguva dza8 dzekuno kuSwitzerland.
Musangano uri kutangwa uyu ndewei uyu?
Uyu ndewekuvhura, ndonhanga rovanzi kuvhura musangano kungozivisana, asi misangano yakasiyana-siyana ichatanga mangwana. Urongwa hwakamira huchiti kune misangano yakasiyana-siyana, kune inopinda vatungamiriri venyika, kune kunopinda makurukota, kune kunongopindawo munhu wese jekerere. Kwozoita nguva yekuti mutungamiri wenyika anenge achitaura nevemabhizimisi vedzimwe nyika nemakurukota edzimwe nyika. Musi wechina vachazosangana nevana veZimbabwe vari muno muSwitzerland nevamwe vabva kuPoland neGermany.
Misangano iyi yeWorld Economic Forum nyika yeZimbabwe yapinda makore akati wandei kubva kumashure uku. Zvakabuda kubva kumashure uku kusvika pari nhasi zvinopa vana veZimbabwe chivimbo chekuti uyu wanhasi uyu uchaburitsa zvimwe ndezvipi?
Mukutungamira hurumende vamunangagwa pavakabva kuno makore maviri akapfuura, takawana makambani mazhinji akauya muZimbabwe, makambani anogadzira kana atingati magetsi, iya inonzi Pomona Project iri kuenderera mberi izvozvi. Vanhu ivavo vakanhongwa kandi vakawanikwa pamusangano wakaita seuno.
Sachigaro weZANU PF mudunhu reUK vamasimba mavaza vange vari parunhare vari kuDavos kuSwitzerland. Sezvo tichitema tisina divi ratakarerekera, tabatawo mutevedzeri wemutungamiri webato reCitizens Coalition for Change vaTendai Biti.
Musi wa7 May vakaanaunsa mutemo wekupana ambulance kwakukwidza mataxi anosanganisa 4% IMT tax on US dollar, kwakukwidza capital gain tax to 40% on ma equities. Iro dziki racho iroro vakabva vasunga mukomana anonzisaibet musenge nekuti ainge reikudara chichanenja Emerson Mnangagwa. So izvi ndivo zvinenge zvichiverengwa nevakwayimbwa ikoko. So zvoreva kuti zvese zvaitwa zvisizi zvaitwa zvangova kungopedza nguva. It's just a joint. Hakuna chinouyukwa, hakuna chinobviwa napo ikoko. They've been going to Davos since January of 2018, as you know. Chabuda hakuna. Kungoenda kuno zvinyadzisa zvatikuzvipfekesa, because economy yavaitadza, nyaya dzekodzero dzevanhu dzemahuman rights vadzitadza, political environment vaitadza.
Ko sei muchidaro vabiti?
Our political environment remains toxic. Our political environment remains a disaster. So it's a waste of time. But I think you need $30,000 to $300,000 an hour to end up. That $300,000 can build a school and put a roof. Chikoro chekupinda, chikoro chekutito, chikoro chekuchenda mbuya, chikoro chekuchorocho, chikoro chekumurai. So it's a waste of time, nothing will come out of it. And it's embarrassing that they are going to rush with and told that this country is there.
Mutevedzeri wemutungamiri webato reCitizens Coalition for Change vaTendai Biti vaimbova gurukota rezveupfumi vari parunhare kuHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Tabatawo vanoongorora nyaya dzezveupfumi vamasimba kuchera kuti tinzwewo divi ravo panyaya iyi.
Tingatine nzendo idzi mukana wevatungamiriri venyika dzakasiyana siyana wekunge vachitsanangura zvavanotarisira kuupfumi hwavo hungaita, mukana wekutiwo vange vachipawo zvivimbiso. Asi chatinoziva nechatakaona kubudikidza neisusuwo vatungamiriri vedu vachienda ikoko nechekuti cheuviri chinobatika hatisini chatingakasika kuti titotari zvinhu zvinotora nguva. Asi zvivimbiso zvinobuda zviri zvizhinji zvokuti kwakazovimbiswa zvakati, kwakazovimbiswa zvakati.
Dai zvinhu zvanga zvakamira neurongwa hunenge hwakanaka, tarisiro dzinenge dziri dzei mumusangano weWorld Economic Forum uyu?
Dzinenge dziri dzekuti vatungamiriri ava vanenge vachisanganawo neutekwatekwa hwedzimwe nyika, vachisanganawo nevatungamiriri vemamwewo makambani edzimwe nyika. Saka vanokwanisa kuchionesana kuti kunyika kwedu tine zvakati, tine mikana yakati. Inenge iri nguva yakanaka yekuti pange pachigovanwa dzinowanikwa munyika dzakasiyana siyana. Asi zvatiri kutaurawo ndezvekuti kazhinji kazhinji misangano yakadarowo futi inowanza kufarira vapfumi, inokanganawawo futi munyika idzodzo mune urombo hwakanyanya.
Tanzwa mudungwe wevanhu neuwandu hwavo vafamba nomutungamiri wenyika, zvinenge zvichida kuti vainde vakawanda nemuwandiro iwoyo here izvi?
Vanhu ava kana varivo vatungamiriri vemakambani, kana varivo vatungamiriri vemabhizinesi munyika, zvinenge zvakanaka nekuti ndo vanenge vachizonoonesana kuti kuindastry kwedu zvakamira zvakadai zvakadai. Asi vanhu ava kana vangori vanhu vaperekedza mutungamiriri kuti vanovachengetedza, ndinoona sekunge kunenge kusiri kushandisa mari zvakanaka.
Vanoongorora nyaya dzezveupfumi vamasimba kuchera vange vari parunhare vari kuHarare. Zvichakadaro, mutungamiri wenyika yeUkraine vaVolodymyr Zelensky vataura kuvatungamiri venyika nehurumende makumi mashanu vari pamusangano weWorld Economic Forum uyu vari pavhidhiyo muguta guru renyika yavo yeKiev. Vazelensky vakurudzira nyika dzepasi rino kuti dzitemere Russia zvirango zvakaomarara nekuda kupamba nyika yavo. Vati Russia iri kurambidza nyika yavo kuti itengese zvinhu zvakaita segorosi, mafuta ekubikisa nezvimwe zvinodyiwa nevanhu pasi rose. Russia haina kuenda kumusangano uyu. Dzimwe nyaya dzichataurwa dzinosanganisira yematambudziko aunzwa munyaya dzezveupfumi nechirwere cheCOVID-19, kushanduka kwemamiriro ekunze nedzimwe. Vamwe vari kutarisirwa kumusangano uyu, mutungamiri weEuropean Commission vaUrsula von der Leyen, mutungamiri weGerman Chancellor Olaf Scholz uye munyori mukuru weNATO vaJens Stoltenberg. Mukuzeya nyaya yehondo yekuUkraine, Marvelous Mhlanganya uye weStudio 7 batanyanzvi munyaya dzezveupfumi vachidzidzisa paDevry University kuOhio, muzvinafundo Elliot Masocha.
Ndiri kuona kuti President Putin vari kuenderera mberi kumaguta aDonbass, kunova ikokwa kuri musimboti weupfumi hweUkraine. Havasi kuratidza kuti vari kudzokera shure, vari kushingirira chaizvo vaPutin kuti vakwanise kutora nzvimbo idzodzo, pamwe chete nokudestroya mafuel tank, sokuona kwatiri kuita ike zvino, kuti vanatso kugwadamisa upfumi hweUkraine pasi.
Tinoona kuti vatungamiri vemuAfrica vari kuedzawo kuti vataure navaPutin kuti vadzore tsvimbo. Munoona zvichibatsira here izvi?
Ndinoona zviri zvinhu zvakanaka kuti vaedze nepavanokwanisa napo vatungamiri veAfrica kana nepasi rose kuti vandogona vaPutin. Asi maonero andinoita ndokuti handi kutanga kuvingwa navatungamiriri venyika dzakasiyana siyana kwavaPutin vachiramba vakangoomesa musoro. Pane vakatomboenda kuti vatungamiriri vekunana Belgium uko vanogara zvekare vaPutin, vanonzi vanogara vachitaudzana nomutungamiriri weFrance, asi vachingoramba vakaomesa musoro nokuti ndiona sokuti kuti vachadzokera shure vanenge vatoruza zvakanyanya chaizvo, nokuti kuruza kwavati vaita ike zvino kukuruza masoja akawanda, kukuruza nyaya dzoupfumi, tichiona makambani akaita sana McDonald's makurukuru achibuda muRussia muchisara musina mabasa akawanda. Handifunge kuti padanho ravasvika vaPutin vachakwanisa kuteerera kunyanya mutungamiriri unganzi wabva kuAfrica.
Saka munoona izvi zvichizokanganisawo sei upfumi hweZimbabwe?
Upfumi hweZimbabwe huchakanganisika chaizvo, pamwe chete noupfumi hwedzimwe nyika dzakawanda, nokuti misimboti youpfumi ipetro nedhiziri zviri kukwira pasi rose kunyanya kuZimbabwe. Zimbabwe yanga ino ushamwari hwakakomba chaizvo neRussia kubvira nguva yehondo, zvinoreva kuti yanga ichitengeserana nokuwana rubatsiro kumwe kwakasiyana siyana kwakura chaizvo kubvira kuhondo yechimurenga kuRussia. Ike zvino rubatsiro irworwo rwava rushoma kana rwuriko nokuda kwokuti Russia iri muhondo. Saka zvichaomesa upfumi hweZimbabwe, asi hatidi kuramba tichingopomera Russia chete. Tinotarisirawo kuti isu mafambisirwo mamanejerwo anoitwa ikonomi yeZimbabwe anenge ari kukontributawo zvekare akamira oga, nokuti hondo yeRussia isati yavapo neUkraine upfumi hweZimbabwe hwanga husingangofambi zvakanaka. Saka ike zvinoizvi tingangoda zvedu kupomera Russia kuti ingange ichivhiringa zvirongwa zveupfumi hwekuZimbabwe. Haisi kuvhiringa zvirongwa zveupfumi zvekuZimbabwe chete, asi zvepasi rose. Mabatirwo ari kuita ikonomi yekuZimbabwe ndiwo mamwe anovhiringawo zvekare upfumi hweZimbabwe.
Muzvinafundo Elliot Masocha vachitaura naMarvelous Mhlanganya uye vari kuDoha kuQatar uko vari kushanya pari zvino. Chief Mabikwa vekulupane kumatebeleland north vakashaya nezuro munjodzi yemumugwagwa weBulawayo Victoria Falls. Njodzi iyi inonzi yakaitika na10 manheru. Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vaudza Studio 7 kuti vachiri kuongorora nezvetsaona iyi. Chief Mabikwa vakagadzwa ushe muna 2012 vachiri kuyunivhesiti vaine makore gumi nemapfumbamwe. Mutauriri wemhuri yavo vaDonald Kumalo vaudza bepanhau reChronicle kuti Ishe Mabikwa vashaya. Mukuzeya nyaya iyi tabata mutungamiri wedare remadzishe reChiefs Council vaFortune Charumbira.
Ya inyaya ya tikwadza takwadziwa zvikuru sana nanhasi tahwira zuva racho takangovhiringika kuti zvafamba sei. Munhu uyu une zvinhu zvakati wandei. No, rupane aine madzimambo maviri niyo ngakabata tifuti tine rupane. Chechipiri mwana mudiki wakawana umambo yare chiko 1617 years. Yes, achipedza form 4 angasatambopedza chikoro vapinda paumambo. Saka ndemamwe madzimambo atinenge tichiti ndo new generation nokuti umambo kuti husimbe hunodawo kuti vakweguravo vemanainte nemazanavo varipo vari patakati pamazikistiyo vachiri zvo varipo vari kumafoti vari kumatwenties. Inoita kuti kana taungana tionesane zvazuro zvanhasi nezvamangwana. Uyu wanga ari kutivireva madzimambo anga ari echidiki.
Zvino vende rasiyiwa namambo wechidiki kudai rinovharwa sei?
Inde ndichingokurudzira kuti ivo madzimambo edu asara madzimambo edu asara nokutanga gachen yemwe wedu tichirangariravo mabasa akanaka anga achiita nezvishuvo zvishuvo zvanga zviripo zvinoti vokwake kwaikoko kwamabikwa chivanhu tinoziva kuti kuchazoita umwe ramangwana asi zvetsika dzedu hazviiku ipapo ipapo. Saka venderi chamboti fambei nokuti hatigoni kubva tangowana chimangwana. Votoinda vasara ngavasimbe ngavabatane.
Zvichakadaro mapurisa anoti vamwe vanhu vana vafa nhasi, vamwe 60 vakakuvara apo mabhazi ezupko aroverana pedyo nechinoi pabutsu pakati nechinoi neBanget. Nunurai Jena anoti panyaya inotevera.
Amai Muliswa Chikoka vanoti zvinorwadza kuti paita tsaona kwabva kuita imwe kukaribha mwedzi wapera iyo yakauraya vanhu vana ikakuvadza vamwe 20.
Zvapaita road traffic accident yemabhazi maviri ezupko, rimwe ranga richienda direction yeHarare, imwe yanga ichienda direction yechinhoi. Saka zvaitikira panonzi pabutsu, paita head on collision. So far pane one aenda kuHarare and then pane vamwe vari kugadzira kuti vaendewo kuHarare. Total maybe of 4 or 5 vari kufanira kuenda kuHarare, but vamwe vese vaitwa treated pano pachinoi General Hospital nekuBanket District Hospital as well.
Amai Muliswa vakurudzira vatyairi vemabhazi kuti vafambe zvishoma, vakatiwo vanenge vakatakurwa vanofanirwa kutsiura vatyairi kana vomhanyisa sezvo zviri kunzi bhazi ranga richibva muchinoi ranga richimhanya zvakanyanya.
Saka isusu totangokurudzira kuti vatyairi vemadzimotera nemabhazi ngatiexercise caution tichikurudzirana kunyange mapassengers. Kana vachiona kuti mutyairi ari kufamba nespeed isina kunaka ngavaitowo vachivati aiwa dzikisai speed yenyu, nekuti dzimwe dzenguva zvinenge zvichida kuti titsiurane mumabhazi umomo nekuti tine urombo chaizvo nevashayikirwa nemhuri dzashayikirwa.
Kumhanya kwebhazi ranga richibva muchinhoi kwataurwawo nemumwe mudzimai asina kuda kudomwa nezita uyo akuvara musoro munjodzi iyi.
Overtaker oona kuti kune oncoming ada kuona overtaker overaita ngada kupinda kuona kuti hasi kupana ndopavati overtaker ende mbiri. Saka enda naso kuti uriona bhazi richitobva uku takatonangana direct ndo trauma yandina izvozvo zvekuti kuroverana kwataitaka ndatoona kuti hapana kana space. Isusu wedu ndiaenda kulaini risiri rake.
Mutauri wemapurisa Assistant Commissioner Ponyati vaudza Studio 7 kuti vari kuongorora nezvinjodzi yekuchinhoi iyi. Vatyairi vose vafira panzvimbo nemumwe munhu mumwe chete uye mumwe afira kuchipatara chechinhoi. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Nengo ina dzebato reCCC dzekundanga kuzaka nhasi dzamiswa pamberi pedare remasvingo Major Street dzichipomerwa mhosva yekuita musangano wezvematongerwo enyika pamusha pemumwe wavo zvisiri pamutemo nemusi wemugovera. Godfrey Mtimba anoti panyaya iyi.
Vana ava vanoti vaJohannes Chongore vane makore 55, vaMinas Mundonga vane makore 51, vaMethod Gwangwava vane makore 41 naAmai Tendai Muchisani vane makore 58 vakapedza mazuva maviri vari muchitokisi cheMasvingo Central Police Station. Mutongi wedare vaFarai Gwitima vapa vana ava mukana wekubvisa mari yechibatiso inosvika zviuru 10 zvemadhora emunyika kuti vatongo vachibva kuumba. Gweta ravo vamatimureri vati mutongi wedare ati vanhu ava vakasungwa pamusha paAmai Muchisani vadzoke musi wa9 mwedzi unouya.
Vakadana musangano vasina kuudza kana kuzivisa utumapurisa kuti pachange pane musangano. Vakasungirwa paimba paTendai Muchisani, vakazotorwa vakauya navo kumasvingo Law and Order, vakaendwa navo kudare pazuva ranhasi musi wa23 May 2022.
Vana ava vari kuramba mhosva yavo yavari kupomerwa yekutyora mutemo weMaintenance of Peace and Order Act kana kuti MOPA, vachiti vakanga vasingaiti musangano asi vakanga vashanyira mumwe wavo Amai Muchisani vachitandara zvavo. Vebato reCC vanopomera mapurisa mhosva yekushungurudza nhengo dzavo apo vakatarisana netsarudzo dzegore rinouya vachiti vari kutumwa nebato reZANPF, asi mapurisa nevebato reZANPF vanoramba mashoko aya vachiti mapurisa haarerekere divi uye havatarisi kuti wabuda mumba mani. Zvichakadaro, nhengo yeCCC iri kumira musarudzo dzeby-election kwa21 kumasvingo West musi wa25 mwedzi unouya. VaOnias Mawarire vari kuchema-chema kuti bato reZANPF rutyidzira vatsigiri vavo kuti vasavavhotere vachiti vanozonyimwa chikafu.
Vanhu veZANU itsika yavo yekuti vanotora chikafu sokuti ndo tsika inovapa kuti vahwinise. Saka navo vanhu vazhinji vari munzvimbo vakatotyidzigwa kuti kana ukange wasapota CCC hauzowani chikafu.
Nhengo yeCCC mudunhu remasvingo vaJefferson Chitando vasvoropodza ZANPF achiti magariro aya kushandisa mhirizhonga pamwe nemapurisa kana yatarisana nesarudzo sezvakaitika kuzaka pamwe nezviri kuitika kuward 21.
Kubva kare nakare ukaona ZANPF yakutanga kuita zvekusunga yekuti inenge ichiziva kuti maelections aapadhuze yakugadzirira inyaya yekugadzirira violence.
Hatina kukwanisa kubata vari kukukidza vaMawarire vamumbire veZANPF kuti tinzwe divi ravo sezvo nhare yavo yanga isingapindi. Asi sadyaro veZANPF masvingo vaRobson Mavhenyengo varamba mhosva dzavari kupomerwa achiti
nana dzaka kumunoreva ndofunga izvo ndezvemapurisa handingavine comment kuti yaimogara inongopuwa munhu wese kaya yaimogara vamunangagwa vakataura topa munhu wose hapana pakambotina pane patline. Ini sashaime ndotokurudzira munhu wose nokuti ini ndiwiso zvakauvhoti yemusangano wangu akazati munhu wese akamuvhote musangano aukuimaona zvichitiwisa zvakati ungopamunhu wese tichitofunga hatigoni kuti munhu anyemwe kana kangiaatahwinaiuezamuteu unongopa munhu wose.
Mumwe ari kukwikwidzawo musarudzo idzi ndimuzvare Sister Nhando avo vakazvimiririra. Chakadaro, munyori mukuru wesangano reCCC kuManicaland vaGodfrey Mbatsa avo vakasungwa nezuro pasi pemutemo weMaintenance of Peace and Order Act kana kuti MOPA mushure mekupemirwa mhosva yekuita musangano padora dombo vapiwawo mukana wekubvisa mari yechibatiso nhasi. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mtimba.
Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Voice of America News yakataura nemamwe madzimai 14 mudunhu reAmara ayo ari kupomera vakapandukira hurumende yeEthiopia Tigray People Liberation Front mhosva yekuvabata chibharo. Madzimai aya anoti mushure mekubatwa chibharo vave kusarurwawo nevanhu vemudunhu iri. Mumwe mukoti mudunhu iri anoti akarapa madzimai akawanda aipambwa nevarwi veTigray ava vachibatwa chibharo. Mutauriri weTPLF anoti chikwata ichi chichaongorora mhosva dziri kupomerwa mauto adzo. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vati America inodzivirira kana nemauto kuda kupambwa kweTaiwan neChina. VaBiden vataura mashoko aya vari kuJapan uko vari kushanya pari zvino. China inoti Taiwan idunhu rayo. Mukupindura mashoko ava Biden aya bazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika muChina rati hapana munhu anofanira kutarisira China pasi panyaya yekuzvidzivirira. VaBiden vatiwo mutungamiri weRussia vaVladimir Putin vanofanira kurangwa zvakasimba nedanho ravo rekuda kupamba Ukraine. Nyanzvi munyaya dzezveutano dzinoti vamwe vanhu vanozvarwa kana kutiwo kuzochinja matauriro zvinozopa kuti dzimwe nguva vave vagume vofunga kuti ingochani, asi chokwadi ndechekuti ichi chitori chirwere. Ropafadzo Mapimidze anoti panyaya inotevera.
Mumwe ane dambudziko mukomana wechidiki Joseph Mutambwi ane makore makumi maviri nemana, anoti anounganirwa nevanhu paanenge achifamba nemigwagwa achitengesa mafuta echidzimai, zvinova zvatoita kuti basa rake ritofamba zvakanaka nokuti vanhu vanonakidzwa nekazwi kake kanoita kunge kemusikana. Asi Mutambwi audza Studio 7 kuti vamwe vanhu vanofunga kuti ingochani zvinova zvisizvo sezvo ari kutoda kuroora.
Ndinonzi Joseph Mutambwi, ndinogara mukwazana Phase 3 Ward 45. Inini vhoisi rangu iri vanhu vakawanda vanotonetseka kuti sei ndiri munhu wechirume asi ndine vhoisi rakadai, rinotongere mwana mudiki kana kuti rinotongere chikadzi. Inini opa vhoisi rangu chandotongotinda ndechekuti ndinotaurawo, asi vanhu vakawanda munzvimbo dzandinofamba kana mandinobva kana kwandinogara vanoita kufungira kuti maybe pamwe ndakakanganisika kana ndiri ngochani. But no, handisi tombotori chingocha, handitori madzibaba amuna, handititewo kuchecha, handitonamatawo, handiti ndatoziwo Mwari, uye zvekare nditori munhu ane musikana wakewo futi.
Mutambwi aendera mberi achiti,
asi vanhu vakawanda vanenge vachinetseka netseka zvakanyanya kuti seini ndakasenge ndine vhoisi rakadai so, asi hakusi kuda kwangu, ndakangokuronekera sei ndakadaro, handina yekuzvirambira. Ya ndiri kutyorawo vana vakambotanga vaine kakundisika-sika kundisika-sika masuwe kutanga, asi vazhinji vacho vakazodzimara vajaira kuziva kuti uyu ndomatauriro ake, ndomararamiro ake, ndofuesi rake.
Nyanzvi munyaya dzezveutano Dr. Joseph Chiripanyanga vanoti kune vanhu vanozvarwa vaine mazwi asingaenderani nemasikirwo kana kuti vanozochinja nezvikonzero zvakasiyana-siyana.
Zvine pairi panokwanisa kunge pachikonzeresa kudaro one, inokwanisa kunge iri nyaya yemahormones. Mahormones akawanda echikadzi yatinoti estrogen kunyanya ikawanda, because tinoti varume vanazvo zvese testosterone hormone revarume neestrogen hormone yevakadzi. Ende vakadzi vofutwa nazvo zvesewo testosterone neestrogen. Asi kuvarume tinoti testosterone inenge yakawanda zvakanyanya kupfuura estrogen. Ndisaka varume vachizoita mavoice ari hoarse ende mavoice ari thick inyaya yetestosterone.
Vaendera mberi vachiti izwi rinogona kuchinja kubudikidza nehurwere kana tsaona dzepamugwagwa dzinovhiringidza tsinga dzinofambisa mazwi pahuro. Dr. Chiripanyanga vanoti vanhu vashomanana chaizvo pane dambudziko iri, vachiti hazvireve kuti vane izwi rakadai vanenge vari ngochani. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ropafadzo Mapimidze.
Chirongwa chedu cheLive Talk na 8pm nasi tiri kutarisa nyaya yokurwirwa kwekukwira kwemitengo yezvinhu nerwendo rwemutungamiri wenyika kuSwitzerland kumusangano weWorld Economic Forum. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wakutuma mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7pm pamasaisai anoti 909am 4930-13860-15460 kilohertz pa shortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6am muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909am 6175-7255 shortwave mazuva ose. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zeninga ndiri muWashington DC.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 23 inkwenkwezi 2022. Ngifrakset Jeremiah. Endabeni zethu namhlanje.
Intaba yethu idilikile njengabantu abemathebelele. Njalo sisele singaselazi sithunzi. Babu Chief Mapikwa sisebenze laye kuhle kakhulu. Ikakhulu endabeni zokuletha ukuthula esigabeni selubhani. Sihambe laye sisebenza sibeka ama local peace committees ama committee abantu abasebenza bekhangela indaba zokuthula esigabeni selubhani yonke.
Induna yemangweni welubhane eMathebeleland North umnumzana Vusi Muzi Mabhikwa akasekho.
Ukuthi sicelani libuye lizokhuluma about what you can do for omama ngapha who have gone into business especially ku farming. So bengicela ukuthi ngiyezwe omama bekhuluma ngokuthi abanye bayalima abanye bayathengisa. Can you create a business model or a loan models that go along with what women can afford? Ngoba issue ye collateral is a big block when it comes to women going into business.
Osoma bhizimusi besifazane batshele i-committee yedalela ephalamende ebona ngezentuthuko eye-portfolio committee on women's affairs community small and medium enterprises development ukuthi kungangcono ibhanga ele women microfinance bank livalwe ngoba lingabancedile ngalutho. Zulu weZimbabwe ukuthaza ukuqakathekisa udaba lokuhlabisa abantwana amajekiseni wonke ukuzivikela emkhuhlaneni awe immunization. Zonke lezi ndaba lezinye lizo zizwa kulumsakazo. Induna yemangweni welupane eMathebeleland North umnumzana Vusi Muzi Mabhikwa akasekho. Umabhikwa ubhobhele esibhedlela seSt Luke's eLupane izolo ebusuku engozini yomgwaqo. Ingozi le yenzakele lapho imota abehamba ngayo ithuzane lemota enkulu yokuthwala impahla ngehola lechumi ntambama ngesonto emgwaqeni ohlanganisa obulawayo leVictoria Falls. Umoyi kujinyiselwe esibhedlela seSt Luke's lapho abikwa ebhobhele khona. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umoyi wazalwa enguNicodemus Vusi Muzi Khumalo wagcotshwa ukuba yinduna ngomnyaka ka-2012 eleminyaka elitshumi lasitshiyagalolunye i-19 eseminyakeni wesibili wokwenza izifundo zakhe eseyunivesithi ethatha isikhundla esasitshiwe nguyise umnumzana Edwin Khumalo owayebhubhe ngomnyaka ka-2006. UReverend Useni Sibanda omunye wabakhokheli benhlanganiso ezisebenzisana loZulu ezigabeni seMandebeleni lelizweni jikelele uthi isigaba seMathebeleland silahlekelwe kakhulu.
Intaba yethu idilikile njengabantu abemathebeleland njalo sisele singaselazi sithunzi. Babu Chief Mapikwa sisebenze laye kuhle kakhulu ikakhulu endabeni zokuletha ukuthula esigabeni selubhani. Sihambe laye sisebenza sibeka ama local peace committees ama committee abantu abasebenza bekhangela indaba zokuthula esigabeni selubhani yonke.
Uqhubekela phambili uSibanda echasisa ngemisebenzi ayiqhubeni endawonye lomuyi uMabhikwa.
Asathi lokhu sisebenza indaba lezokuthula laye wasesithikithi kambe njengoba lisebenza ukuthula singeke saletha okunye okungayenza ukuthi abantu bethu kwezomnotho bekwanza ukuthi labo bezimele bodwa. Sasebenza labalimisi ukuthi beqalise ukugcina izinkukhu ukwenzela ukuthi bengakhangeli nje ukulima ama-irrigation kuphela kodwa bebe njalo lolunye unyawo abangalo abangamakulo. Konke lokhu sasikwenza silayo ubaba Mabhikwa.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo umqondisi wenhlanganiso eyebhethu likaZulu uthi ingozi yomgwaqo ethethe umuyi itshengisa ukuba isimo semigwaqo elizweni asimanga kuhle.
Silusizi ngalokho kwenzakale enduneni, kulusizi kakhulu. Kuyabonisa ukuthi imigwaqo yethu ifile. Ngemigwaqo yethu vele sizaba lengozi eziningi. Bahlala bephela abantu kuona lo mgwaqo, kodwa kuyethusa ukubana uhulumende athi abantu bahambe ngonanzelelo kulokuthi ayilungisa imgwaqo. Kulusizi kakhulu, induna kayilale ngokuthula.
Kusenjalo usomabhizimusi wakobulawayo umnumzana Noel Eric York, ojayele ngebizo lebhizimusi abeyiqhuba uMbokodo, ubhubhe izolo ngemva kokulwisana lemvukuzane okweminyaka emibili. Ubesele minyaka engamashumi ayisikhombisa lambili, 72 years. Ukhangelelwe ukubekwa kobulawayo. Umnumzana Elliot Ndlovu, usomabhizimusi wakobulawayo, uthi abantu abaningi bebekhangelele kumuyi uYoko ukuthi bathuthukise amabhizimusi akobulawayo okufuya.
Kobulawayo besikhangele kuMbokodo kwezokufuya, njalo lokuthi ubengenisa inyama emabhutsha amangaki. Kusiziswa ubuhlungu ukuthi silahlekelwe ngalesi sikhathi. Abantu bazobonela ngapi, bazobonela kubani ukuthi inkomo zifuywa njani? Ngoba singakhangela lo muntu singathi wefuyela khonapha emadolobheni, nonisa inkomo njalo yethenga ebantwini. Ube ngumuntu obesupporta abantu abafuya inkomo labantu abathenga inyama.
Imizamo yokuxhumana lemuli yomuyi induna uMabhikwa yehlule. Kodwa isikhulumeli semuli yakoKhumalo umnumzana Donald Khumalo ekhuluma lephephandaba leChronicle ugcizelele ukuba ngempela induna uMabhika kasekho, njalo udlule esegijimiselwe esibhedlela seSt Luke's. Ngimele iStudio 7 wobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Osomabhizimusi besifazane bakobulawayo batshele ikomiti yedalela ePhalamende ebona ngezentuthuko eyePortfolio Committee on Women's Affairs, Community, Small and Medium Enterprises Development ukuthi kungangcono ibhanga ele-Women Microfinance Bank livalwe, ngoba abesifazane abaningi bezigabeni zeMandebeleni kabenelisi ukuthola uncedo lokuzithuthukisa kilo. Njalo lesibambiso sokuphiwa isikweledi siphezulu kakhulu. UAnastasia Ndlovu usethulela lolu daba ekobulawayo.
Iningi labo somabhizimusi abakade besemhlanganweni owenzelwe kobulawayo labe komiti yedale lePhalamende eZimbabwe Portfolio Committee on Women Affairs, Community, Small and Medium Enterprises Development liveze imibono ehlukeneyo. Abanye bencoma leli bhanga, kuthi abanye bethi alilandeli abakuvumelanayo ngesikhathi lisungulwa. Unkosikazi Portia Jamu wabosomabhizimusi abenelise ukuthola imali beliqembu elithenga izibi edolobheni ubonga ukuthuthukiswa kwezomnotho libhanga.
Sayithatha leyo mali after 2 weeks. Ngemva kokuthi ibhenki yona isithe amabizo ethu a-approve yokuthi asinazikweleti, basibiza sahamba khona ngale bhenki. Uba le mali ethize encane ofika uyibhadala okuthiwa mbe isibambiso, kuthiwa i-insurance yemali yona le yabuyithatha. Ngisaqala nje ukubhadala, sasibhadala ngeviki ngeviki, kwaze kwafika ithuba ukuthi sasesiqina sesithatha imali yokuthi sasesibhadala ngenyanga ngenyanga. Ibhenki lana ayifuna umuntu othembekileyo. Abaningi bathi kuthiwa imali kahulumende kayibiseli, abayithathayo abanye abayibhadalanga, bathina abalutshwane sayibisele imali leyo.
Unkosazana Natasha Moyo uthi kubalulekile ukuba ibhanga lifinyelele wonke usomabhizimusi bengabandlululi.
Ukuthi sicelani libuye lizokhuluma about what you can do for omama ngapha who have gone into business, especially ku-farming. So bengicela ukuthi ngiyezwe omama bekhuluma ngokuthi abanye bayalima, abanye bayathengisa. Can you create ama-business model or ama-loan models that go along with what women can afford? Ngoba i-issue collateral is a big block when it comes to women going into business. So siyacela sibili ukuthi lisincede njengohulumende, njengebank, ukuthi lani lisinanzelele lapho esikhona. Sometimes even ama payslip ethu, they are not even enough to present as collateral. or even to get a guarantor ukuthi you know what i 500 US lay engiyibolekayo izaphenduka
obona ngenhlelo zabo mama kubhanga leli phansi kokugatsha lwamabhizimusi amancane umnumzana Dingani Dlomo uchaze ukuba abalazo izisebenzi ezenelayo zokufinyelela bonke osomabhizimusi bakobulawayo
iBulawayo province ilama ward angu 29 kodwa silama officers angu-5 lokhu kuhle kukutshele ukuthi akhona ama-ward amaningi futhi esingenelisiyo ukuthi siwafinyelele ngenxa yokuthi akulama-ofisa kuleyo ndawo mayelana lokwe-women's bank besizama ngokwenelisa kwethu lathi kodwa-ke sihlutshwa yikho khona ukuthi ama-officers ethu malutshwane
umnumzana Khumbulani Dube webhanga le-women microfinance bank uchaza inani labantu asebenelise ukuthola imali lokhe ibhanga lasungulwayo
kobulawayo ibhenki ikwanise ukunikeza abantu abangu-3180 okule value ye-68,849,579 so ngithe ibhenki ikwanise ukuncedisa abantu abangu-3180 ivalue yangkhona 68,849,579 so yilo inani labantu asebethole uncedo ebank
ngemva komhlangano amalunga edalela ephalamende aveze ukukhathazeka ngenani eliphansi labosomabhizimusi besifazane asebenelise ukuthola izikwelede kuleli bhanga bethi lokhe lasungulwayo kobulawayo akulabufakazi bokuthi liyanceda iningi labesifazane abangene lumhlangano bathi okufunakalayo uma usiyadinga imali ebhanga kuningi kakhulu abaningi abalakho okugcina kubavalela phandle njalo akusikho okwavunyelwana kusungula ibhanga leli ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu
Umongameli Macky Sall wakwele Senegal uthi uza kwethekelela ele Russia lele Ukraine emele umanyano wamazwe abensundu o African Union abezindaba abe Reuters babika ukubana uSall uzahamba emazweni la lapho akhangelelwe ukukhulumisa nakabanzi lomongameli Vladimir Putin wele Russia kanye lomongameli Vladimir Zelensky wele Ukraine ngempi yamazwe omabili lapho osokufe abantu abaningi kwathi abafika phose izigidi ezilishumi lambili 12 million babalekela imizi yabo akwaziwa ukubana uhambo lukaSall uza kwenelisa na ukuphumisa izithelo kodwa ethi kukibo uPutin loZelensky uba bakhumisane umlotha ngoba impile isidale udubo emazweni awezwekazi leAfrika lokukhuphuka kwentengo yamafutha ezimoto lokukhuphuka kwentengo yokudla konke ingcwethi kwezombusazo umnumzana Rejoice Ngwenya uthi uPutin kalaleli abanye abantu ngakho ke akolanto engenziwa nguSall ukuze amtshele ukubana abeke phansi isikhali
umongameli weSenegal umnzana Macky Sall umuphathi wesihlalo seAfrica Union siyazi ukuba ukuthunjwa kweUkraine nguVladimir Putin oweRussia sokulethe ukusilela kwezinto eziningi e-Afrika. Ye, kuliqiniso ukuthi ulubudlelwano obuthize phakathi kweRussia le-Afrika kukakhulu amatshe ambiwa emhlabathini. Amazwe amaningi e-Afrika akasekele impi. Ngakho kungaba yisibusiso uma nxa impi le ingaphela.
Ye, khonokho ke okhuluma ngakho uBaba Ngwenya. Ubona zani kungayiqeda yini impile?
Njengokubona kwami ubuqholo bukaPutin lokudelela akwenza umnumzana Zelensky oweUkraine awusoze uqede impi. Okwakhathesi singathi uMacky Sall uthwele nje igaba elivuzayo.
Umnumzana Rejoice Ngwenya yingcithi kwezombusazwe. Ulimuzwe ixoxa lapho leStudio 7 eseHarare. Kunjalo nje amalunga edalo leCongress eleMelika asanda kuvumelana ukubana ele Ukraine linikwe amabhiliyoni angaba ngamashumi amane, 40 US million dollars, eyokuthenga izikhali zokulwisana lele Russia. Kambe lokhu akuphehli impi lena. Ngesikhathi kula masotsha akwele Ukraine asezinikele kubutho lakwele Russia. UGibbs Dube, weStudio 7, usethulela lolu daba.
Elemelika lithi imali le izanceda ele Ukraine ekuthengeli izikhali ezijiyeneyo. Lithi izikhali ezizathengwa zilakho ukuthundubeza ezakwele Russia elihlasela ngamandla endaweni ezimbalwa. Ngokwamanje ele Russia lithi lilakho ukuhluthuna isabelo seDonetsk kunsukwana ezilandelayo. Olandela ezombusazwe umnumzana Sipho Nkulube uthi impi le ithwale senzima abantu bakwele Ukraine.
Bona America baye befaka imali kodwa bafuna ukuba involved direct. So abantu asebethwele nzima ngabantu beUkraine. Abantu beUkraine babulaweli lizwe, babulawela yonke into, bayafa nje bana basotha bephuma elimele konke bedinyaswa. Amazwe omhlaba afuna ukuba involved but indirect, afuna ukuphumela egcweni. Abafaka amasotha bayevikela iUkraine nqa baphumela eqinisweni. Loba imithetho isala, bayakwazi ukuthi la iRussia akwazi ukuthi inatho amazwe enatho kahala mvume ukungena laphana. But iyayidestroy iUkraine. So iyahlokoloza. Into le vele izahlokoloza kuze kuvele ukuthi bafuna. La kuvele kube yimpi efull blown nxa ifull blown. Kumbe iphele kwenziwa isizifa kulokuthi kube kusafa abantu belinye ilizwe ngendlela engekho. Abantu beUkraine bathwele nzima. Hlala sithi ukuthi zaba yi-world war yenye esilandela. Ngoba amazwe yabona afuna ukuba involved kodwa angana sesaba imithetho yemizwe. Phela kade sokwafaka imithetho yamazwe okumele bayalandele. But abanye bazagcina beyeqa ngoba into yakhona iyakhula iyaphambi.
Omunye njalo olandela okwenzakala kwale Ukraine ngumnumzana Sipho Masondo.
Okwenzakala eUkraine singathi kona mina mambekile kuyindlela ikakhulu amazwe la aseEurope nase neMelika. Ngicabanga ukuthi uma ubheka ngokwezepolitiki bona banephutha kakhulu ukuthi basebenzise iUkraine kulwa neRussia. So leyo nto iyodwa into engokubana bona bazwana ngathi bazwana amandla bachallengeana nje uma kubhekile iRussia ihamba phambili ukukhiqiza isikhali esicishe esifana nezabo. So leyo nto iyodwa yiyona enza ukuthi khona imali ingahlaliseki kahle nenathi ingahlaliseki kahle. So ngama-superpowers nje into esetshenziswa lapha.
Kula bantu abedlula izigidi ezilitshumi lambili 12 million asebabaleka emzini yabo bayaphephela kwezinye indawo kwele Ukraine lemazweni ajiyeneyo.
Ku-Live Talk lamhlanje sikhangela ukuqonga kwentengo yempahla yonke elizweni okuqalisela ekukhuphulweni kwentengo yamafutha ezimoto. UZulu weZimbabwe ikhuthazwa ukubana aqakathekise udaba lokuhlabisa abantwana amajekiseni wonke ukuzivikela emikhuhlaneni awe immunization ngezikhathi ezifaneleyo, ngoba bengayekela ukwenza njalo eminye yale mikhuhlane ilakho ukuba yingozi nxa iziqondiso zokuhlatshwa zingalandelwanga. Intatheli izindaba yethu uMark Peter Ntambe usethulela lolu daba.
Zikhathi zonke abazali balendlela abakhangelelwa ukuyilandela ukuyalensani zabo kusukela zizalwa ukuba ziyohlatshwa amajekiseni okuvikela izifo ezijeneyo ezinjengendingindi, ufuba lwe-whooping cough, polio, smallpox lezinye. Ophethe imisebenzi kwinhlanganiso yezakhamizi ye-Combined Arana Residents Association, umnumzana Ruben Akili uthi baphakathi komkhankaso wokufundisana loZulu ukuthi aqakathekise inhlelo ze-immunization, njalo sebejabula ukubona iqhutshwa ngokusuthisayo kuleli dolobha.
We have seen our local authority engaging in immunizing children through the vitamin A supplement. This program has been running.
Sibona ukhanseli labezempilakahle behamba door to door benikeza imithi kubantwana.
bakhuthaza abazali bonke ukuba labo bengayekethisi ukuya labantwana ezibhedlela lamakliniki lezinye indawo zomtholampilo ukuyahlabisa abantwana amajekiseni lawa awe immunization.
Also educating people to ensure that they vaccinate their children against these six killer diseases.
Sesifundisana labo lozulu wonke ukuthi bangasaleli bavikele abantwana kuzifo lezi.
Izikhubeko uthi zisuka zibe khona lapha nalaphaya, kodwa abaningi sebekamukela ukuba lo msebenzi uqhakathekile ukugoqela labamasonto ayengafuni ukuhlabisa abantwana amajekiseni lawa besithi umthetho wenkolo yabo awavumeli ukuhlabisa abantwana. Umnumzana Albert Mazulu omela izakhamuzi yeHarare laye uthi abanye kababuyi ukuzohlabisa abantwana amajekiseni kungenxa yokuthi kabalalwazi olujulileyo nje kwezempilakahle.
Siyakhuthaza abantu ukuthi kasihlatshweni amajekiseni lawo azasinceda. Kwakuvele kukhona la kudala ngoba abantu babekhuluma inkulumo ezingasizo, abanye bethi ungahlatshwa leyo majekiseni kawuzukuba labantwana, abanye bathi ha yindlela yamakhiwa eyokuthi benze ukuthi abantu bangandi kakhulu, yikho ke basifuna ukusihlaba amajekiseni ukuze singabi baningi, njalo basihlaba amajekiseni ukuze basibulale. Kwakuvele kukhona la kudala, kodwa iqiniso yokuthi akula into enjalo eyenzakalayo, ngabantu nje abayefuna ukwethusela.
Unkosikazi Elizabeth Chidi okhokhela inhlanganiso yabazali abalabantwana abakhubazekileyo eye Zimbabwe Parents of Handicapped Children Association uthi noma kuya kusuke kusinde abazali abangamalunga abo, ikakhulu abayabe belabantwana abasesimeni esibi, bayaqinisa nasibili ukuthi amalunga asezwisisa ukuqakatheka kwalawo amajekiseni.
Pama-injection immunization mangwe zvavo kuti mwana ana polio nanani zvisa zvaaiwa.
Sesibona sibili abazali belandela abantwana sebehlatshwa.
Ugatsha lwezempilakahle luhlale lukhuthaza abazali ukuba umntwana wonke ahlatshwe amajekiseni okuvikela izifo ezijiyeneyo. Amajekiseni lawa agoqela ehlatshwa umntwana esanda kuzalwa e-BCG, ehlatshwe e-MMR evikela ondingindi lokunye elenyanga eziyisijagalolunye, evikele njalo kupolio le-hepatitis enikezwe le-booster yakhona. Abenhlanganiso yomanyano wamazwe womhlaba kuhlangothi lwezempilakahle e-World Health Organization abemahofisini akhangele izwekazi le-Afrika bathi ukuhlaba abantwana amajekiseni awe immunization kuvimba ukulahlekelwa ngemphefumulo kwabantwana abaphose bafike isigidi 800,000 ezwekazi labensundu kuphela ebangelwa ke yizifo ezijeneyo ezifana lalezi. Amanye amazwe awezwekazi le-Afrika alokhu engakafiki kusilinganiso esidingakalayo ukuba abantwana bonke bavikeleke emikhuhlaneni evame ukuhlasela abantwana abaphansi kweminyaka emihlanu yokuzalwa. LeZimbabwe kodwa libikwa lingelinye lamazwe alenhlelo eziphumelelayo kulo msebenzi, laloba nje iyake iqhamuke eminye imikhuhlane lapha lalaphaya, njengalokho okwenzakaleke esigabeni seManicaland kusikhatshana esanda kwedlula okubonakele kuqhamuka ke indingindi ebantwaneni. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
ELaBotswana lithi selibhekane lohlupho olukhulu lwabantu abangenisa ngudlo izilimo kanye lembida efana lamagwili okuvela eZimbabwe leSouth Africa. Izilimo eziningi ziyasilela kweLaBotswana kulandela isinqumo sikahulumende wakulelo lizwe sokumisa ukungena kwazo zivela phandle kwelizwe, kuyindlela yakhe yokukhulisa umkambo wayo wezilimo. Yintatheli zindaba eye Studio 7, umqondisi Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHaveron kweLeBotswana.
ngoZibandlela lonyaka eleBotswana lifake umthetho wokuvimba izilimo ezivela kwamanye amazwe. Lokhu kuyimzamo yokuthuthukisa umsebenzi wokulima lokuthengisa kwezilimo elizweni. EleBotswana belithenga kakhulu izilimo ezivela kule South Africa kanye lemzini eseduze lemncele eZimbabwe. Kodwa kulandela isinqumo sokumisa kokungena kwezilimo ezivela kwamanye amazwe, abasemngceleni bathi solokuqonga kokungena kulo kufana lamagwili ongekho emthethweni kuvela eSouth Africa kanye leZimbabwe. Izilimo lezi zithengiswa esitaladeni kubuye kulabo bizimusi abeZimbabwe labeSouth Africa abaphatheka ekuthumeni abanye ukuthi bangenise izilimo lezi. Eminyakeni esanda kudlula, elinye ilunga ledale lephalamende kweleBotswana lakhuthaza uhulumende wakhe ukuthi abeZimbabwe abangena elizweni ongekho emthethweni bangaba lusizo ekuthuthukiseni ezokulima. Ilunga leli lathi iBotswana ilahlekelwa imali eningi ibuyisela emuva abangena ongekho emthethweni, kukanti kumele idinge ezinye indlela abangaphatheka ngazo kwezomnotho. AbeZimbabwe kweleBotswana bathi belanga kuvalwe imncele ukuthi kungangena izilimo kuze kufike esibangeni sokuthi iBotswana layo yenelise ukuzimela ekuvuneni okwenela ilizwe. OweZimbabwe umnumzana Gift Ncube uthi kungena ngudlu kwezilimo akusoke kume uma kulokhe kulokusilela kwazo.
Indaba yokuthi ezama kamaveji ebengena ngokungekho emthethweni esiza lapha kweleBotswana asiyo ndaba engama okwakhathesi. Phandle bengazama ukuthi kube le ndawo zokuthi lapha kulalapha abazilimela khona okungokwabo, hayi lapho kungahama lokho kungacina sebethenga khona lapha locally. Kodwa nxa ungakabi njalo kuzaqhubeka kuluka kunzima.
Uncube uthi abeZimbabwe bangaphathisa kakhulu kwezokulima ukuthi eleBotswana lenelise ukuthola ivuno eleneleyo.
Ye, hayi emaplazini abo lapha ngathi ngumbono wami ngibona abantu bekhaya ngobuningi imisebenzi leyo bayigwanisa bengancedisa sibili bethola ukuthi bagcina sebegwanisa ukuzivunela labo okungokwabo bengathembeli emazweni angokomakhelwane.
Kukanti umnumzana Bheki Shindayi nawungumlimi ucelele eZimbabwe uthi kumele kuqiniswe imithetho kumbe kufakwe imithelo ezathundubeza izifiso zakuthi abantu bathenge izilimo phandle.
Vele kumabhoda ikhona imithetho le imele ukuthi iqiniswe ukuze abantu bengaphongi ukungena lamatamatisi, lama-carrots kumbe lama-washed potato avela kwamanye amazwe. Njalo uNkulumendo lokho okwenza ukuthi abantu ebhoda imithetho yama-levies, lama-duty lawana ikhwezwe ukuze umuntu oyabe efuna ukuthenga into zona lezo kwamanye amazwe kumdurele kumbe intengo yakhona ibe phezulu.
Uthi ukuze eleBotswana liphumelele ukuthuthukiseni ezokulima, abalimi abancane kumele baphathiswe bathole usizo lolwazi kwezokulima.
So umlimi omncane umele qiniswe ethole lokho angakusebenzisa impahla, ethole amanzi, then bebeselime njalo befundiswe, kuqiniswe abalimisi ukuze bencedise abalimi abancane.
Abenhlanganiso ebona ngemthelo emngceleni eBotswana United Revenue Services iBURS ithi kulabaningi ababotshelwa ukungenisa izilimo ngudlum. Kubika abangenisa izilimo lezi badlula emngceleni ngoba imitshina yokuhlaziya impahla engenayo elizweni ingasebenzi. Ngingumqondisi Dubo wendaba zeStudio 7 ngiSabron kwele Botswana.
Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6170 7270 6040 laku 15460 kHz ku shortwave.
Ukuziphetha sikhangele ebezikhokhela phambili. Indawo induna yemangweni kwelupane eMathebeleland North umnumzana Vusumuzi Mabhikwa akasekho. Umabhikwa ubhubhele esibhedlela seSt Luke's Lupane izolo ebusuku engozini yomgwaqo. Ingozi le yenzakale lapho imota abehamba ngayo ithuzane lemota enkulu yokuthwala impahla ngihola lechumi ngesonto ntambama emgwaqweni ohlanganisa iBulawayo leVictoria Falls. osomabhizinisi besifazane batshele ikomiti edalele ephalamende ebona ngezentuthuko e-Portfolio Committee on Women's Affairs and Community Small and Medium Enterprises Development ukuthi kungangcono ibhanga ele-Women Microfinance Bank livalwe ngoba lingabancedi ngalutho. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo. Praxedis Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.